Mwari gomborera Zimbabwe Musimudzire vana veZimbabwe Mwari gomborera Zimbabwe Musimudzire vana veZimbabwe Mwari tumai mweha wenyu utitungamire utikomborere Mwari tumai mweha wenyu utitungamire utikomborere Uya mweha uya mweha mutwene utitungamire Yeah.